Masikati akanaka vatereri. Tinosangana masikati anasi uri musi wechina zvita 14/2017. Makatirira kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Justice Luke Malava vanogadza vatongi vatsva vasere kuti vatonge mhosva dzemudare repamusoro. Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro vachipomerwa mhosva itsva yekuita zveuhori. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vaTendai Biti pamberi pekomiti yeSeneti inoona nezvekunze kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimosva munyika, Justice Luke Malava, nhasi vagadza vanhu vasere kuti vave vatongi vedare repamusoro reHigh Court, izvo zvasvitsa uwandu hwevatongi vedare iri pamakumi matatu nevasere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
I feel the Musofa swear that I'll be faithful to Zimbabwe and
uyo ndemumwe mutongi achitora mhiko yekuva mutongi wedare repamusoro nhasi. Vagadzwa sevatongi ndiamai Fielda Musofa, vaJames Thomas Mabikwa, vaIsaac Muzenda, vamunyanyiso Nevai Wamambo, amai Sylvia Chirau, vaBenjamin Chikowero, vaPastor Ikwenda pamwe navaJacob Manzunzu. Mutungamiri wevatongi wedare repamusoro Justice George Chwe Shevati, vatongi vagadzwa ava vachaderedza mutoro mudare ravati basa riri kuramba richiwanda sezvo vanhu vakawanda vave kuziva kodzero dzavo munyika. Justice Chwe Shevatiwo, mashandiro ematare anofanira kuvandudzwa kuitira kuti basa rireruke muHigh Court, vachiti vatongi vanofanirawo kuwedzerwa mumatare epasi. Vachiweshe avo vaimbove nhengo yemauto epamusoro vatiwo vatongi vagadzwa nhasi vachatora zvinzvimbo zvevatongi vedare iri vakasiya basa kana vakaenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court. Vatiwo vamwe vevatongi ava vachaenda kunoshandira kumasvingo pamwe nekwamutare. Mumwe wevatongi vagadzwa nhasi, Justice Isaac Muzenda, vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekugadzwa semutongi wedare reHigh Court.
Chaita kuti tive pa ndimwari. Mwari vanoda kuti tiwane nzvimbo nevanhu vokutonga muzita raJehovha chake nokubatsirawo vaya vanojustice kuti vabatsire the best way we can.
Mutungamiriri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwevatongi vatsva, vachiti izvi zvichaita kuti nyaya dzevanhu dzitongwe nekukasika.
Hurongwa hwekudoma majudgment yawo chokutanga ndechekuti hurongwa hunoitwa zvakaringana neconstitution yedu. Pamwe chingangoita kuti tiite sekungoti nyuitei kuti pamwe madzimai aita mashoma varume vati wandei, asi tofanira kufadzwa nekuti zvinhu zvinoitwa munhu wese achiona. Saka mukaona pabuda list yabuda, zvoreva kuti maonero echi epanel inointervhiewa vanhu ndo vanenge vakakodzera kuti kugara pabhenji reHigh Court semajaji.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, zvakare vari gweta vaObed Kutu, vati kugadzwa kwevatongi vatsva kuchabatsira magweta neveruzhinji kuti nyaya dzavo dzitongwe nekukasika. VaGutu vati kune dzimwe nyaya dzange dzichisvika makore mashanu kana kudarika dzisati dzatongwa. VaGutu vati vanofarawo chose nenzira yakashandiswa kusarudza vatongi ava.
Pakaita mapublic interviews toda kutenda ipapo kuti bumbiriro remutemo raakuti pamukana wekuti hauchangonhongwika kana ungororedzwa sehove inongonzi yabudiswa mudziva yongonzi ndabatwa hove yangu iyi.
kunyange hazvo vasina kutaura kuti dare re High Court ringade vatongi vangani. Justice Chiweshe vati basa riri kuramba richiwanda zvekuti rinotoda vamwe vatongi kuti vatoreswe miko yekutonga nyaya dzemudare repamusoro. Dare iri riri kuvandudza mashandiro aro uye gore rino rakavhura mumwe muzinda waro kumasvingo. Gore rinouya dare iri richavhura mumwe muzinda kwaMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro nemapurisa eAnti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva itsva yokuita zveuori. Mhosva itsva iri kupomerwa vaChombo ine chekuita nechirongwa chegarikai icho mapurisa eAnti-Corruption Commission ari kuti chakaitwa zvisiri pamutemo pakagadzwa vanhu papfugari. VaChombo vakapiwa mukana wokubisa mari yebatiso svondo rapera padzimwe mhosva dzavari kupomerwa. VaChombo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi masikati. Tabata gweta ravaChombo vaLovemore Maduku kuti tinzwe zviri kuitika.
Vakatorwa nevanhu veAnti-Corruption Commission vachiti vane mamwewo macharges avo nokuti vaivanga vasinga kudhara anga ari mapurisa. Havanga vave Anti-Corruption Commission vakavatora vachivati vane nyaya itsva dzimwe dzavari kuda kuvapomera dzavakati vapomera ne dzinosanganisira kuti vainzi hanzi ndivo vakaita kuti vanhu vagare kunonzi kuwhite cave yaizigarikai salami kutle program. Vanhu vavakagarisa itoko vanzi vanganzi pamutemo uye vakatora iyo rakaipa vanhu vava kuti vagare vegarikai salami.
Macharges akapamidzwa mangani?
Vakapamidzwa maviri. Rekutanga iro regarikai tsarani kune vakakanganisa. Rechipiri ranga riri rekuti munhu welengiya anonzi Fugari vari kuti ivo vafugari avefugari ava vakazopa vaChombo neland kuti ivo vaChombo vakwanise kuzobvisa vanhu vaya vanga vagara ipapo pagarikai tsarani kune vari kuti taruga unge vari kuti bribery ndio manyerero avakaita iyo.
Maconditions avo ebail haana kuchinjwa here?
Haacha haana kuchinjwa uye havana kurara kuAnti-Corruption vakabudiswa nezuro wacho manyero. Saka nhasi tiri kuenda kucourt nakota pasi kwamajistrate. Mhosva iyoyo inopomerwa, vanopomerwa mhosva iyoyo nekuti zviitaurwe kuti maconditions avo ebail aya acharamba akangodaro.
Saka izvi munoona sekuti zvichachinja mamiriro ezvinhu here takatarisa mhosva dzese dzavari kupomerwa?
Hazvina zvazvinochinja nekuti vari kungounza mhosva dzekare kare iye yega tokara dzavakaunza nezuro dzakanzi zvakaitika between 2000 to 2005 epapiriod yazvakaitika paya pakamboitwa operation rambachisa ndo nyaya yacho yavari kupomerwa iyeyo. Iye mhosva dzatiri kungoona kuti hatitombori mhosva seizvi dzatakapiwa nezuro dzasori mhosva dzehurumende sete dzemunhu umwe chete.
Avo vange vari gweta ravaIgnatius Chombo vaLovemore Maduku vachitaura vari parunhare muHarare. Dzimwe nhengo dzezanupf dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kutora nguva yavo kuti vadome vatevedzeri vavo kunyange hazvo Congress yebato iri kuitwa mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzakaita sava Bright Matonga, avo vaimbova mumiriri weMhondorongezi muparamende, dzinoti hapana chakaipa kuti vaMnangagwa vanonoke kudoma vatevedzeri vavo sezvavari kuita.
Bumbiro reZANUPF rinotaura kuti mutungamiriri webato anenge ari First Secretary President vachakonfirmwa ndosvinje kutanga kuti iye zvinezvi vari acting vozonzi vasubstantive. Bumbiro reZANUPF rinoti vanokwanisa kuzotsvaga vavanu vavatedzeri vavo vairi vanopiwa izvozvo. Saka zvinenge zvakwavari kuti pavachanzi ndimi mamutungamiriri First Secretary weZANUPF President ndo pavachazoti vanonditedzera ndivananingi.
Mutauri wesangano revaimbo vavarwiri muhondo yerusununguko vaDouglas Mahia vanochakakosha ndechekuti vamunangagwa vambotanga vazodzwa zvizere nekongresi yebato ravo semutungamiriri webato ravo sezvo vakafanobata matomo emutungamiriri webato iri zvichitevera kusiya basa kwakaita vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Chakanyaya kukoshesesa chandao tarisa kwandiri nini among other things inyaya dzekuti we are going to come up with a candidate and yagara iri ndiyo inopitwa president vamunangagwa. That is important kuti tipfurire mberi nehondo yebindura zvino sezvazvinofanirwa kuva nekuti vamunangagwa anga munhu angachitungamirira hondo yebindura zvino. Nyaya yevatevedzeri vamwe ndanichifunga kuti nyaya yakapera kuti vari kuenda kunoisa vatevedzeri vavo but vatevedzeri vavo I pray nekuti handivazivi vanofanirwa kunge vari vanhu vanonzwisisa nyaya dzehondo yebindura zvino nemitemo yaifanira kuteedzwa nekwatiri kuenda.
Asi mumwe mutsigiri wezanu PF muzvare Gloria Mugova vanoti nguva yatorwa navamunangagwa vasati vadoma vatevedzeri vavo yawandisa.
Taifunga kuti pari zvino president Mnangagwa angadai vadoma vatevedzeri vavo mavice president but nanhasi havasati vavadoma. Chatonoita nekuramba tichifungidzira manje hatichazivi kuti nyika yakungotongwa nemunhu wanera asina vatevedzeri.
Vamatonga vanoti vanhu vachadomwa vanofanira kunge vari nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo yecentral committee.
Pese pane sarudzo mazita anokandwa ipapo munhu wese anokodzera anenge ari mucentral committee kuti asarudzwe kupiwa chigaro chemupoliti biro kana chemupresidium. Bumbiro remutemo rinoti mufirst secretary president ndo vanosarudza vatevedzeri vavo. Zvemazita izvo hatinga weste nguva tichidaro.
Mutauriri wezanu PF kuUK vaNick Mangwana vanoti zviri kuitwa navamunangagwa zviri pamutemo.
Hurumende iripo ihurumende inonzi transitional government nokuti hurumende ichange iri mukutungamirira Zimbabwe kwemwedzi mipfumbamwe kana minomwe. Saka pamwedzi iyoyo mukuru wenyika vari kutarisira kuti vaone kuti pano pangana kubatsirwa zvinodestabilize pati nenyika here kana kuti hazvisi. Saka muurongwa hwavo muconstitution yamurikuva vane discretion, hapana chavanomhanyira.
Vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti vamunangagwa vari kutemwa nemusoro kuti vodoma vanani sevatevedzeri vavo pakati pemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga, vaPhilip Valerius Banda, vaChinga Dube pamwe navaDumiso Dhavengwa avo vave nebato ravo rezapu avo vaimbova mukuru weZipra. Zvinonzivo vamunangagwa vari kutarisirwa kusangana navaDhavengwa kuti vazive nyaya iyi mushure mekunge vambokanzura musangano wavaifanira kuita svondo rapera. Vamunangagwa vachinzi vakati vakanga vawanirwa nebasa zvakakonzera kuti musangano wevaviri ava utadze kubudirira. Kune vamwe vanoti mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo mumwe wevanhu ane mukana mukuru wekudomwa seumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato pakatariswa ukuru hwanga huri muzanu PF husati hwabviswa muna zvita 2014 nechikwata chegeneration 40 icho chaishandisa amai Grace Mugabe nekuvapaka nepfungwa dzinoparadza. Izvo zvakazoita kuti vamugabe vabviswe pachigaro nemauto musi wa14 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika Dr. Wilmo Kanyongo vanoti vanowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeSeneti inoona nezvekunze kweAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRechoto weStudio 7.
Ndakateerera ndakatarisa vhidhiyo ndichiona abiti nevamwe vachitaura. Ndakaona kuti zvavaitaura zvinokwanisa kutorwa nenzira dzakasiyana siyana. Tingatarisa tichiona kuti nyaya yemasanctions akonzera kuti vanhu vakawanda kuZimbabwe watambudzika. Saka izvozvo zvinonzwisisika. Dai zvaka zviri kunzi maconditions ari right, tinokwanisa kuti no, ngati kampenei kuti masanctions abviswe. Zviri izvo zvatakambotanga kufunga ndichitarisa pakaitika machanges akaitika kubva kwakaita President Mugabe. Chifunga kuti analysis yangu yanga iri kufunga kuti takupinda muchapter nyowani from where kwatanga tiri during President Mugabe. pati manji zviri kuitika izvi ndiri kuona kuti kunenge kwa kuita militarization ye ma functions enyika andinyatsoziva kuti izo zvimanji izvi zviri kutiendesa kupi kana kuti tichasvika kupi.
Ngatimbodzokerai pamashoko akataurwa navabiti. Pane chamunopokana nacho here pamashoko avakataura?
Sekuona kwandakaita inini kutaura kwakaita biti ane aikumbira kuti masanctions abviswe mbijana. Ndinowirirana nazvo izvozvo but ndinofunga kuti panofanira kunge pane maconditions ekuti tinopa support iyi kana zvakadai nezvakadai zvaitiki nekuti pakasadaro handione tichikwanisa kuita mafree and fair elections gore rinouya.
Sei muri kudaro Professor Kanyongo?
Mafunguro angu aya ndiri kuona kuti masanctions akabviswa pasina maconditions tinoita enable the current government yotadza kuita mareforms anokwanisa kuti tiwe nemafree and fair elections gore rinouya and tinokwanisa kuwa stuck maybe same government again which wakawanda wari muhurumende iyo iyi wakatirakidza kuti hazi competent for a very long time. Now pane machanges anenge ari kuitika akadai ne kuti vanhu vave productive kuti pasaitwe waste yakawanda but andifunge kuti izvozvo it's enough kuti tibva tati full throttle ahead masanctions ngaabviswe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Wilmore Kanyongo vachitaura vari parunhare kuOhio naRay Choto weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti riri kushishikana nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji nemauto. ZPP inoti pakuchorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika munambudzi mauto akatyora zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. ZPP inotiwo Zimbabwe Defense Forces inofanirwa kuongorora kuti ndivanani vari kuchora kodzero dzevanhu veruzhinji. Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti hurumende inofanirwa kuumba komiti inofanirwa kufefeta kuchorwa kwekodzero dzevanhu nemauto.
Chatakaona ndechekuti veruzhinji vanenge vari kusangana nedambudziko rekutyurwa kwekodzero dzevanhu nenhengo dzeZimbabwe Defense Forces ende isusu seZimbabwe Peace Project tiri kuti hazvina kufanira kuti vanhu vemauto vaite izvozvo zvavari kuita nekuti tine zviitiko zvakati kuti zvatakabata zviri kuenderana nekushungurudzwa kweveruzhinji. Tinongokumbira kuti dai izvozvo zvaateedzwa kuti vaonekwe vachidzokera kukapa dzavo.
Zvinhu zvamakawana izvi zviri munzvimbo imwe chete here kana kuti zvakazara munyika kwese kwese?
Handingati nini zvakazara asi zviri kuwanikwa munzvimbo apo nepapo asi zvikaregerwa zvichienderera zvinogona kupararira. Ndosaka tiri kuti nyaya yacho ngaibatwe nekukasika kuitira kuti ukama hwanga hwaumbwa pakati pemauto neveruzhinji vemuZimbabwe urambe hwakadaro.
pamakawana kuchowa kwekodzero idzi makaita sei makambo idzawo here kutaura nevakuru vemauto pamusoro penyaya iyi
hatisati hedu tataura navo asi nemashoko edu aya tiri kuvimba kuti tiri kutokurukura navo kuti vanzwe pane zvinyunyuto zvedu kuitira kuti vagone kugadzirisa
pane chiratidzo here chekuti mauto achabva mumigwagwa nekukurumidza
isusu hatigoni kuti titaure izvozvo vasati vatiudza nekuti tikangoramba tichiona vakapfeka mainfo vari mumugwagwa zvinenge zvichitiratidza kuti havasati vaenda ndinovimba kuda nemashoko avachazotipa zvinoenderana naizvozvo asi chero zvavo vari mumugwagwa ngavafambe mumigwagwa asi vasatyore kodzero dzevanhu
pari zvino pachineko kupotera here kwasara kana kuti tinongoimba kunzirwa tsitsi nemauto
ndinofunga kuti ipapo ndo pane nyaya yeruhombe kuti ivo ndove kupedzesera kupotera
mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare kuEthiopia
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona kana musati mafarira Facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe
Kwasara mazuva mashoma ekuti vanhu vapemberere zororo rekisimusi vakawanda muchinoi vanoti zororo iri richange risinganakidze sezvo vanhu vakawanda vasina mari Asa Chigoriwa anotipanyaya inotevera
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti havaone vachipemberera zororo iri nemufaro sezvo vanenge vasina mari yekutenga chinonaka nezvipfeko zvevana mumwe mugaro wemuchinhoi uye vari murayiridzi amai Stembeni Zambuko vanoti zororo rekisimusi richange risingavafadze ivo nemhuri yavo sezvo vari kuwana mari mazuva maviri zororo risati rasvika amai Zambuko vanoti nekuti vachanonoka kuwana mari vachatadza kutsvaga mari kumabhanga kuti vatengere mhuri yavo zvavanoda pakisimusi
Christmas inenge isinomira zvakanaka nekuti isusu tisina mari vamwe vanenge vatambira kudhara asi isusu tombozipesera kutambira saka hatifungoti chatinakidza Christmas nekuti vana vanenge vachitarisirawo kuti vaonoimbe dze Christmas vaonawo kudya kwakanakawo saka hatifungoti tichange ichitinakidza
Amai Chenai Kosa vanogara mumusha unogara veruzhinji wechikono hono Amai Kosa vanoti kisimusi yegore rino hainakidze sezvo vanhu vanenge vasina mari nekuti mabhanga haasi kupa vanhu mari yavo Amai Kosa vanoti nekuda kwekuti zvitoro zvakawanda zvave kuramba vatengi vanenge vachishandisa makadhi kana kuti swipe nokudaro zvichavaomera kuti vatenge zvavanoda
So far mama banks hamuna kana mari hatina kana cash zvokuti utengere vana chikafu chechristmas chaizvo hauna kana mari saka christmas yacho haisi kutomboita iri kutobhohwa because mari haisi kutenderera mari ngaitenderere tikwanise kutengera vana zvavanoda zvimwe zvacho hazvide kuswipe zvekuda cash saka tinotenga nei ndo zvandiri kuona christmas haisi kumbonakidze gore rino haina kidzi nekuti haina cash mama shops havade kuswipe kana eco cash havaidi saka tichida kutengawo zvimwe zvino ne cash but cash yacho hapana mabhengi macho hamuna mari saka christmas yacho haina kidzi kana usina mari
Izvi zvinotsigirwa nava Lawrence Mulambo avanoti havatombofunga nezvezororo rekisimusi nekuti hapana kwavanowana mari sezvo vasingashande
ndanga chatombotombofunga zvinonzi Christmas because I no means pana kana vandowana mari ndiona umwe ndinini ndisina mari vanhu vanati zvavo means kuti hapana kana kutomboifunga hatitombotora nezvayo
Asi vamwe vanoti kunyange zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi gore rino vachafara pakisimusi vachipemberera kubva kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anoti kisimusi yegore rino vanhu vakawanda vanenge vachifara kuti vari kutamba kisimusi vaMugabe vabva pachigaro uye nekuda kwekuti vashandi vakawanda vehurumende vanenge vave kupiwa mari dzavo nenguva yakatarwa.
Tikafunga kuti gore rino vanhu Christmas vachange vachifara chaizvo. Tanga vanenge vachifarira kuti gore rino vamwe vanenge vachitangawo kutamba gore rino kugaba satonge pana president mutsva. Tinofunga kuti vanhu vanenge vachifara chaizvo uyezve vanhu vazhinji vanenge vahorawo mari dzavo.
Hurumende yakazivisa kuti masoja nevanoshanda mune zveutano vachatambira mari dzavo musi wa15 zvita vachiteverwa nemapurisa nevanoshanda kumajeri vachatambira musi wa19 zvita. Vadzidzisi nevamwe vose vanoshanda muhurumende pamwe nevari pamudyandigere vanozopedzisira kupiwa mari dzavo musi wa21 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mumanzi wakanetsa makore apfuura uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Justice Luke Malava vanogadza vatongi vatsva vasere kuti vatonge mhosva dzematare repamusoro. Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakasungwa zvekare nezuro vachipomerwa mhosva itsva yokuita uori. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muinesu zvekare manheru anhasi na7pm apo titange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.